Mokuru wekuma ofisi e Confederation of African Football vachiona nezvevabati vepembe vaIsmail Ahmed vanoti vabamala havana chavakakanganisa apo vakaramba chibodzwa cheCape United icho chakakandwa naDominic Chungwa. VaAhmed vanoti vari kutarisira vabamala kuve mumwe wevabati vepembe pama 2019 Africa Cup of Nations kana Zimbabwe Football Association ikatumira zita ravo sevamwe vevavanoda kuti vazobata pembe pamakundano aya. Asi mumwe muteveri weCape United vatichapa musabayana vanoti eya ngove imwewo nyaya vachiti ivo chikwata chavo chakabirirwa nekurambirwa chibodzwa chachungwa ichi.
Rebound haina kana inonzi offside. Bhodzi bhora kana rapandwa nakipa kuti offside, hakuna marefuri akadaro. Ne rebound hakuna rebound inoita offside.
Mumwe muteveri wemagreen machine vachaudzi dzaka vanobvumira nawo nava musabayana.
Makaipa zvakaoma mahani tabirwa bhora hanzi hanzi offside. Zvakaoma asi rakari game redu.
Muteveri weHighlanders vatsanlat Masunungure vanobvuma kuti chikwata chavo chaifanira kuve chakarohwa mutambo uyu vachitivo semaonero avo chibodzwa cheCape United ichi chaifanira kuve chisina kurambwa.
Ende kepekepe yanga aifanira kutiturohwa vakoniwa zvavo but vanga vachiuya but zvanga zvakaoma.
Mutambo weCape United neHighlanders uyo wakapera uri mangange mushure mekurambwa kwechibodzwa chachungwa ichi ndiyo nyaya irikungotaurwa nezvayo munhabvu munyika. Kunyange hazvo Dynamos yakarohwa 2-1 pamusha neHwange. Pari zvino chikwata cheChicken Inn ndicho chiri kutungamira makundano aya nemapoinzi matanhatu kubva mumitambo miviri vakaenzana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Svondo rino maGamecocks ari pamusha muBaba Field Stadium neDynamos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.